This is a sound arts presentation.
Italian, Naya Daniel. Jam must have won this season.
Bakakura Nambuya, Maina Baba Ovakashaya. Je upinyo zvichirema vachigara vasinawo chokubata asi anga zoputsika utsutsumwa wozama kusimuka waona chaunoda usacheuka variko vanoda kukutsautsa.
Misano yako sachwe maranga kusiye kuti zvitese.